tinosangana nerune tinotambudza apo neapo kuti vanhu vanenge vachibharira namaposta kunyanya vana vadiki but ndichitarisawo ndakatarisa province yedu isusu neconstituency yangu hatisati tanyanyosangana nenyaya dzakanyanyo dzatingati dzingavhiringidze maelections zvekuti habude zvakanaka sekutaura kwandaita munowanawo panewo marana vana apo nepapapo asi isusu seZANU PF tiri kuona kuti aiwa takabvira kudhara kukambena apa taakungotsvaira takatarisana nekuti musi wemaelections uyu tiri kungonopinda muofisi zvakanaka zvisina kushungurudzika ndevamwe
vachitando muri kuonawo sei mamiriro akaita zvinhu
kana tichitarisa pamaelection ose amboitika tingati pano mutsauko hawo uripo panyaya yekuti hatisi kuwana dambudziko rokuti vanhu vanorovana hatisi kuwana dambudziko rokuti iro vanhu vanonyanya kupesana nokuvengana zvakanyanya nokukandirana matemo nokukandirana makobvu namatete asi pane zvinhu zvatinofanirwa kutarisa kuti izvi dai zvazvagadziriswa zvingadero zvaita sesatavana vachachasi chokuti icho nyaya yekudamburirana kwamapepa hachisati chapera chichiri chirwere chatichinacho chakazara zvikuru tobvakozve tozoti pane zvinhu zvatakati tinofanirwa kuti titarise chokutanga ndechokuti icho ini zvatikahadza somuduru remasvingo tisingazivi hedu kuna vamwe kuti nguva ino taakuenda kumavhotsi ndo pataona pachitanga kubuda mbeu ndo patatanga kuona pachibuda mafetiraiza achinzi ari kupiwa kana tatarisa tinoona sokuti kana bato rimwe raakupa fetiraiza rava kupa mbeu takatarisana nemazuva agwana kuverengwa pazvigunwe kuti tienda kusarudzo tinoti aiwaka zvinenge zvava kuratidza sokuti ivote buying
vachasi bato renyu ndofunga ndo riri kutaurwa apa ndivo here vachitando
zvokwadindiyo iri kupa fetiraiza nguva ino
vachasi
tinangotaura pane nyaya mberi pane nyaya yezvekurimisa poita nyaya yechikafu ndotautaura ndakataura nenyaya yezvekurimisa makore apfuura akawanda vanhu vanga vachichema nekuti mbeu nefetiliza zvanga zvichinonoka kusvika kuvanhu zvaizosvika mvura yanaya munhu asingazivi kuti achawana mbeu yakakwana here fetiliza yaizosvika nguva yekuti haisisina basa ichakwanisa kushandisika mumunda saka hurumende kwete musangano aya maprograms ehurumende zvinhu zvinenge zvichipiwa zvinenge zvichipiwa munhu wese kwete masupporters emusangano saka hurumende yakaiswa pressure nevanhu vese kwete vemusangano chete kuti please program haisi kushanda mushe tiri kutowesta mbeu nezvimwe zvese mvura inenge yaenda hurumende inenge ichitofanirwa kuti tipembedze kuti this time around nenew dispensation vakwanisa kuti vange vachiunganidza mbeu nefotoreza nguva ichiripo
vachitando manzwa kakuti aya mabasa ehurumende hanzi ase ebato
aiwa ndinotenda kuti vachasi vanozviziva ende hatidi kuti tikambidzane mashoko makobvu namatete vanozviziva kuti panoendwa kundogovewa fetiraiza panoenda kundogovewa mbeu aiwa tinoona vachimiramira makandidheti ezanu pf tinoona pachiitazve kuti vanhu vanenge vakapfeka regalia kana zviri zvehurumende hurumende haina regalia.